mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Sheriff Charamba vaudza vatori venhau pamuzinda wemapurisa nhasi kuti vanhu vakakuvara pachiitiko ichi vanosvika makumi mana nevapfumbamwe uye vari kurapwa kuzvipatara zvinoti Mater Dei, Mpilo neUnited Bulawayo Hospitals.
Isu veZimbabwe Republic Police nevamwe vedu vemauto tinoda kuvimbisa ruzhinji rwevanhu kuti kuongororwa kwechiitiko chakaipisisa chakaitika nesoro kuri kuitwa kuwhite city stadium kuBulawayo. Tine vanoongorora vese vakamirira mapurisa uyezve nemamwe mauto varipo panzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Patiri kutaura izvino kune vanhu vanokwana ivo 49 vakakuvara, vamwe vari kuMater Dei, vamwe vari kuMpilo, vamwe vari kuUnited Bulawayo Hospital. Tinofungidzira kuti figures aya anogona kukwira nekuti tinofunga kuti pamwe vamwe havasati vaenda kuchipatara.
Amai Charamba vati hurumende yaisa mubayiro pane munhu achapa umbowo hunoburika pachena zvakaitika zvakakonzera kuti pakuvare vanhu.
Isu seZimbabwe Republic Police tiri kukumbira zvakare kuti imi kunyanya vatori venhau kana mune information ingatibatsira kana footage chaiyo yamunayo ingatibatsira pakuita mainvestigations tinokumbira kuti mutipeyo. Tiri kupa reward yakakwirisisa chaizvo kumunhu ane information kana munhu akaongorora nezuro zvakanga zvichiitika kana ane footage inogona kutibatsira. Vanhu vane information vanogona kufona kuBulawayo panhamba dzinoti 0292715568 kana kuti kuBulawayo Central 0292725115 kana kuti kumaCID edu kuheadquarters yeCID pa 0242709134 kana pano papolice headquarters panational complaint desk pa 0242703631 kana kuti WhatsApp number yedu yemapurisa 0712800197. Chapota tipeiwo information yenyu inobatwa inobatwa zvakanaka ichishandiswa.
Amai Charamba havana kutsanangura kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo asi vakumbira masangano enhau kuti ape mapurisa mukana wekuita basa zvakasununguka pamwe nemamwe mapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Zvichakadai mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati zvakaitika nezuro hazvitadzise sarudzo dzegore rino kuenderera mberi.
Maoko vatoreda
viva
ijipe
vachiwenga vataura izvi pamusangano wavaita nevatsigiri vezanu PF kuchibuku stadium muchitungwiza.
Mosarudza vatungamiri venyu vamunoda, kwete kuti vamunenge madimani. Izvi zvanga zvichiitwa kana zvakaitika kuBulawayo hazvina nebasa. Avo vanenge vaita mutyutyu vanopuhwa vanovadziirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyaya idzi dzisinganzwe dzinoda kukanganisa election yedu.
Mumwe mutsigiri wezanu PF anga ari pamusangano uyu muzvare Clarence Ruzvidzo vati vakatsamwa zvikuru nezvakaitika kuBulawayo nezuro.
Fara nezvakaitika because ndo zvinotoratidza kuti vari kutoziva kuti because ane nyanga ndianenge achitongoona kuti ndivo vari kupinda, saka kutongoda kungovhiringidza zvinhu. Saka zvinhu zvinototirwadza isenge isusu, especially kungovhoti zvinhu zvakadaro zvinoitika kune mukuru wedu. Zvinhu zvinongorwadza, kungoratidza kuti vanhu vada kungovhiringidza programu ichiendeka, ende vari kuziva kuti vakapinda, saka vanotongovhiringidza.
Zvinonzi vamwe vavakakuvara pachiitiko ichi vanosanganisira mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vatembo Mohadzi, mutevedzeri wemutauriri wedare reparamende amai Mebo Chinomona, mudzimai wavachiwenga amai Mary Chiwenga, pamwena sati garo wezanu pie amai opa mchimburi kashiri asuwa mnanga kwa vaka pona pachi itiko ichi vaka tivavengi vahozi uwa eda kuwa puza ndaka mirra studio 7 mwarare Jimmy Thomas chiripafi.